Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvika 3, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission pamwe chete nezesni vanoti sarudzo dzemabyelections dzaitwa kubhinga nekugweru dzafamba zvakanaka uye murunyararo. Gwaro rakaburitswa nesangano re early warning rinoratidza kuti pane njodzi yekuti vanhu vakawanda vanogona kuurayiwa munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutambi weFC Platinum Walter Musona anotora mubairo wemutambi wenhabvu akakunda vamwe vose mwaka uno kana kuti soccer star. America inoburitswa neNetherlands mumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zetni yazivisa kuti sarudzo dzemakanzuru dzebyelection dzaitwa nhasi muwadi 20 kubhinga pamwe nemawadi anoti 4, 5 ne18 mugweru dzafamba zvakanaka uye dzaitwa murunyararo. Izvi zvatsinirwa nekomisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuburikidza negwaro rayaburitsa ichiti sarudzo dzatanga nenguva yakatarwa uye murunyararo. Sarudzo idzi dzakauya zvichitevera kudzingwa kwemakanzura aivepo nebato reMDCT inotungamirwa nava Douglas Ngonzora. Zeki yaziviso kuti sarudzo dzemawadhi anoti 6, 8, 10 ne15 neward 23 kubhinga dzaifanirwa kuitwawo nhasi dzambosendekwa mushure mekupikiswa kumatare kwevanga vachifanirwa kukwikwidza. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vezesini vaendru makoni ava vanoti kunyanga hazvo sarudzo dzafamba zvakanaka vari kushushikana neuwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota vachinzi havakwanise kunyora.
Pari zvino tanga tiri kuongorora kuti sarudzo dziri kufamba sei nabyelections ari kuitwa aya munzvimbo dzakasiyana-siyana kubhinga uko zvakare nekugweru. Sarudzo dziri kufamba zvakanaka hadzo, hapana zvizhinji zvatanzwa zvinokashamadza kana kuratidza sekunge mabatirwo esarudzo asiri kufamba zvakanaka. Taona kuti zvose zvinenge zvakaringana. Tichionawo zvakare kuti kune vari kubatsirwa kuti vakwanise kunge vachivhota vakati wandei munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitiwo havakwanisi kunyora. Chinova chinhu chatagara tichiona musarudzo idzo dzemabyelections kuti pane vanhu vakati o vari kutaura kuti havachikwanisa kunge vachinyora, saka vanenge vachida rubatsiro rwavamwe. Saka tichionawo zvakare kuti pane matitled voters vakati o pane mapato ari kukwidza musarudzo iyi. Taonawo zvakare kuti vese vaidiklorawo maagents avo kuti vange vachiona kuti sarudzo dziri kufamba sei, saka tinoona kuti varipo panzvimbo.
Kuve vanhu vabuda here neuwandu vachienda kusarudzo idzi?
Tikuona kuti voter turnout inenge ichiri low, haina kunyanya kuwanda, asi zvakare ndozvinowanzoitika mabyelection izvozvo. Wandu wevanhu vanouya mabyelections vanenge vari vashoma. Uyezve taonawo kuti vazhinji vari kuuyawo kunovhota vanhu vechidzimai vechirume kana kuti vakomana vashoma vari kuuya kunovhota. Vashoma vari kudzorerwa kumba pamusoro pekuti mazita avo haasi muvhota zvo, kana kuti vauya vane magwaro kana kuti madhokumendi asingatenderi kuvhota. Saka sarudzo dziri kupera na7 manheru anhasi, saka tichaona kuti zvinenge zvichifamba sei tozopawo yatingati ripoti yekuti zvafamba sei nekupera kwesarudzo iri taakuziva kuti akubudira musarudzo idzi ndiani.
Sachigaro vezesini vaendru makoni vari parunhare muHarare neStudio 7. sangano rinopa yambiro yemamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika munyika dzakasiyana siyana Early Warning Project riri muWashington DC rinoti pane njodzi yekuti vanhu vakawanda vanogona kuurayiwa munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nesangano iri rinoti nyaya dzekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvinogona kukonzera kufa kwevanhu vakawanda muZimbabwe. Gwaro iri raisa Zimbabwe pachinhano chegumi neina panyika makumi matatu dzine njodzi yekuurayiwa kwevanhu vakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu mune zvematongerwo enyika. Dzimwe nyika dzine njodzi iyi dzinosanganisira Yemen, Chad, Afghanistan, Guinea, Republic of Congo, Thailand, Uganda, Mozambique neBurundi. Gwaro iri rinotiwo Zimbabwe yakashandisawo kurambidzwa kwevanhu kufamba-famba munguva yakapisa chirwere cheCovid-19 kushungurudza vatori venhau pamwe nevanopikisa hurumende, vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa nesangano reEarly Warning Project izvi ndezvemugodzi matsuro, vachiti Zimbabwe nyika yakagadzikana zvikuru.
Hakuna chinhu chakadaro. Zimbabwe inyika inorunyararo rwakadzika-dzika, ine vanhu vanovavarira kuvaka nyika yavo pari zvino zvisina kana dambudziko. Kunongova netumapoka tushoma-shoma tunofamba tuchikurudzira vanhu kuti vainde kundo vandingadi kukonzera mbonga mupopoto.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati zviri kutaurwa neZANU-PF handizvo zviri kuitika munyika, vachiti vanowirirana nezviri mugwaro iri.
Tikatarisa iko zvino zviri kuitwa vaJob Scala, kupondwa kwavari kuitwa mucherechedzo unonongedza pakuwirirana nezvakabuda mugwaro irori, zvinochenjedza rudzi rweZimbabwe kuti vanhu vakawanda vangangoparara pane mhirizhonga iri kuitwa neZANU-PF muZimbabwe, asi vanhu ndivo vachakunda mumhirizhonga iyoyo yokuponda vanhu kana ikaitwa nehurumende iripo yeZANU-PF. Nokuti haizombofi hurumende iyi, yakaponda vanhu kupedza vanhu, iyo ndiyo inopondwa ikapedzwa navanhu.
Munyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makone vatiwo,
tinotsoropodza nyaya dzeviolence chaizvo chaizvo, nekuti takatarisana nekwatiri kuenda uku. Maresults a2023 anofanira kuti abude ari pachokwadi sekuda kwevanhu. Ndo zvatinotarisira izvozvo. Zvino zvinhu zvakaitika sekwaGutu manje-manje unoyo, zvokuti mapurisa vanotaurwa kunze pane mhaka yaparwa vagoregera kutora zvinhano. Hazvisi zvitsva, asi tinovimba kuti izvozvi sekukurukura kwavakaita nemakurukuta edu vachaita basa ravo semazvo.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vati kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa hurumende, vatori venhau pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu kuri kuramba kuchienderera mberi.
Yaa kurowana nenyaya yekuti unosapota ndonga, unosapota nduu, unosapota zomu, zvekuti ngazvipere, unosapota MRP. Ngatiitewo sarudzo dzedu mune runyararo zvakanaka, pasina bopoto, pasina kukakavadzana, pasina kutukana, pasina kurowana nekuurayana, tiri kuzvishora
mibvunzo yatatumira gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Gwaro reEarly Warning Project iri iro rinobuditswa kamwe chete mukati memakore maviri haritarise nyika dzinenge dziri muhondo dzakaita seUkraine. Zimbabwe ine nhoroondo yekutyora kodzero dzeveruzhinji kana yatarisana nesarudzo. Pamberi pesarudzo dzechipiri dzokutsvaga mutungamiriri wenyika dzakaitwa muna 2008 zvinonzi pane vanhu vakawanda vakapondwa, vamwe vakapisirwa misha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Komiti yepamusoro yeNational Executive yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC iri kutarisirwa kusangana mangwana pamusangano wechimbi-chimbi wekuziya nyaya yehuori unonzi wakaitwa nemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa kupurazi ravo reFalafala. Huori uhu hwakaburitswa mushure mekomiti yakaferefeta iyo yakasunga kuti vaRamaphosa vanofanirwa kutsanangura pamusoro penyaya iyi. vamwe munyika iyi vanonzi vari kukurudzira varamaposa kuti dai vasiya basa. Hurumende yakadzivisa kuti yakaparura chimwe chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 icho chakatanga musi wa1 mwedzi uno uye chichapera musi wa31 mwedzi uno. Chirongwa ichi chinonzi chichange chichifambidzana nguva imwe chete nechekudzivirira metamakumbo kana kuti polio icho chakapinda muchikamu chepiri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Icho kwadi kuti wandu wevanhu wataitarisira kuti vange vapaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 hauna kuzonyatsofamba zvakanaka. Veruzhinji vanenge vari kudududza kuti vabayiwe. Munorangarira kuti hurumende yakambenge ichitarisa kuti panopera gore ra2021 tinge tabaya vanhu vanosvika ivo chidimbu chinoita 70% yepopulation kana kuti 10 million. Asi munoona kuti pari zvinezvi tichingori kuma6.something million, kouya vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vari kuma4.something million, vabayiwa nhomba yechitatu vari kuma1.something million. Zvinova zvisinganyatsofadza nekuda kwekuti COVID haisati yapera. Saka urongwa huri kutorwa nehurumende hwokubatanidza kubayiwa kweprio kwevana vadiki, uye tobva tabatanidza vakuru vabereki vacho pavanoenda vachinobayisa vana vobva vawanawo mukana wokubayiwa. Tinoona kuti urongwa hwakanaka.
Tinoona kuti pane nguva yakareba chirwere checovid-19 chabata pasi rose. Varusike, veruzhinji vangada kuramba vachipiwa dzidziso here kana kuti kuyeuchidzwa pamusoro pazvo?
Yeuchidzo ichiri kudiwa nekuda kwekuti tichiri kurasikirwa nevamwe vedu nekuda kwechirwere checovid-19, uye tichine vamwe vakatoti wandei zvavo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Hongu wandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid hungadai hwadzikira, asi hazvireve kuti njodzi yecovid yapera. Vanhu ngavarambe vachipiwa dzidziso nekuda kwekuti chirwere ichi tichange tiinacho kwenguva yakareba.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Democratic Republic of Congo yatara mazuva matatu ekuchema kutanga nhasi mugovera zvichitevera kupondwa kunonzi kwakaitwa vanhuwo zvavo kumabvazuva kwenyika iyi panguva yehurumende yave kuisa uwandu hwevanhu vakapondwa pakudarika zana. Nemusi wechina hurumende yakapomera chikwata cheM23 icho chairi kurwisana nacho kwemwedzi nechitsama mhosva yekuponda vanhu 50 kushishishe. Musha uyu uri kumakiromita 40 kumaodzanyemba kwegoma. Iye zvino tokupai chirongwa chinotaridza zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Melin Maiswa avo vanowanikwa ivo vachishanda nemadzimai nevanhurume nevana vanobva kuZimbabwe vari muSouth Africa. Vanowanikwa ivo vari padandemutande reFacebook vachishandisa ivo zita repage ravo rinonzi Sisi Melis Diary Live. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuita mabasa api uyezve kuti chii chakaita kuti vafunge kuti vatange kuita mabasa aya.
Tatingosisimazini vateereri vese munosuda kuda tinobata mabasa akawanda akasiyana siyana anosanganisira madzimai anoshungurudzwa nevarumewo varume kumira rishungurudzwa nevakadzi vanhu vashaikira kuno kuvasina pekutangira vamwe vanorwara vasina kana mari dzokuenda kuchipatara vamwe vanodzingwa chaiko vasina pekugara vamwe vasina chikafu chaicho vari muno munyika yeSouth Africa pese apa tinovakwa tichibatsira
makafunga sei kuti mutange kuita basa iri
unoza kuti mukatiya soziva kuti ndakanyatso zvakatanga sei ndofunga vanhu vaingouya zvokuti vanhu vaingouya kunongouya upatiri ndaichoda kuzikura kandi ndokumbira mudibatsiro pakuzivana kwedu musocial media so zvakapedzisira zvatongoveri mumukati ndakagara ndiri munhu angu akadaro atimuona asina kuombera neruoko kubva ndichikura zvaitongozikamwa kuti ini ndaigona kutora kii chekupedzisira chandandinacho chanonzi changu ndopa umwe munhu so I think nekuona kutambura nekubatikana kunoita vamwe vedu tirimukati meino nzvimbo yenyika yevatorwa iyoyi zvakatozogonisa kuti o waitisingasipangani sezvinoitawo mamwe marudzi tibatsirane pachedu sevanhu vekuzimbabwe so tobva tachingotanga kuitawo inini nevanhu vangu vanotikondova
tinoona kuti muri kutaura kuti mune vanhu vanokuteerai vanenge vachikuteerai pai
vanhu vanondifolowa vanondifolowa papeji rakanzi sisimeri diaries life sisimeri diaries life itori femini chaiyo nevanhu vari pasi rese vanotouya kana tiikoko we consider each other as family so pakaita dambudziko rekunzi panzi pari kudiwa mari yekuti medi paendeswe chitunamati paparapiswe munhu tinongobvisa ma ipapo inini tinototanga kubvisa yangu muhomwe to lead by example as a leader then vari kunzvimbo dzakasiyana siyana tine treasurer wedu tina secretary wedu tina chairperson vanobva tavatobvisawo mari dzavo vachikondombita zichienda kuna treasurer kuzosvika kumurisi wacho
zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai nyanya vekuzimbabwe vari imomo musouth africa
zvatingakurudzira madzimai ari muno south africa kunyanya ndechekuti ngavashandise maoko avo vasagare vakamirinda varume kuti murume acharitira zvese tine madambudziko akawanda sisimabi kuti amutira kudzai mungafunga pakubuda tiri kunyepa evakadzi wekuti anodzingwa nemurume asina kana pekutangira kana kuti murume apinda munomu vakabva kumba rese zvakanaka iri mhuri murume apinda munomu akuchiona vakadzi vekuno vaya akuchisiya mukadzi manje akuchidzinga mukadzi kana kuti anotora wekunomu mukadzi hapana chaanga achiita vakando vangu achiita zvese vaakutanga kutitsvaga manje ndokumirawo marebhas yekuenda kumusha handina chekudya nevana handina pekutangira vamwe vanenge vakuda kutozviuraya chaiko chaiko saka kurudzira yangu inoti mudzimai wese vachinge wapinda muno south africa hapana basa rinonyadzisa uye timukangoziva kuti tiri kuforeign land mari kana youya yaunotambira haiuye yakanyorwa kuti wakirina mumba memunhu kana kuti wawachera munhu yebe wacha kana uchigona kutengesa enda unotengesa zvinoita vamwe pamarobots chaipo paipinda bereka bhegi uchitengesa kuita kusabhairirwe nemurume murume anodawo munhu anenge achiuza something patebule kwete kuti ungogara kumba uchimirira kuti murume achakuitira zvese dzidzisai kubheka dzidzisai kugadzira nzara dzidzisai kugadzira kumeso endawo kune vamwe kuti vedimwee tipewo stati zipewo mazichita usingadi pade titengese tsvaga chekuti uite unowana chekuita ushayi kunozoda kunyaira shayi sodzi
vanenge vachida kukufollowai ipapa pasocial media vanokuwana ipapa
vanoda kundifollowa vanongondifollowa papeji iroro rakanzi sisimeri diaries live ndopavanongonofollowa ipapa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi neupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reassociation of social security retirees trust vagideon shoko nhasi tiri kukurukura nezvedanho rakatorwa nenasa rekuwedzera mari dzinotambirwa nevari pamudyandigere tatanga nekubvunza vashoko kuti vanoti kudii nedanho iri
kana tichitaura pamusoro penasa tichitaura mapayments acho let's go back to history because history will help us to understand kuti zvinhu izvi zvinofamba sei and normally ndinoda kupa example yangu inini inini pandakaenda kupension ndichibva ku ndichienda kunasa nasa yaindipa 110 US dollars ndoda kuti nibate nyaya iyoyo 110 US dollars zvinhu zvakazoshata papi zvakashata pakachinjwa mutemo kana kuti polisi nehurumende vachisendesa vamutuli mumwe pavakati is 1 to 1 zvinoreva kuti iko inini 110 yangu yaka translate kuita RTGS 110 zvabva ipapo vamutuli vakagara 3 weeks vakatanga kuchinja police again vakativo no it's no longer 1 to 1 ya 1 to 15 zvadaro ndakasiwa ndiri pa 110 iyoyo andina kuitirwa exchange rate kutiko ikwire ne 15 times
maifadwa rokwidzirwa mari yamaitambira onemi
vaifanga kuenda pa basic yangu wokwidzazve nechi ne 15 times dai izvozvi tisina zvatinotaura kutiko no tiri pasi tiri chichi saka nyaya yakakanganiswa pakutanga papolisi iyoyo kutanga
tiri kuona kuti iyo mari yave kupiwa vari pamuzvikandigere nenasa iri kunzi yapekwa kaviri hamungatambirawo here kuti paitwa zvakanaka apo
muri kutaura $47 iyi makaitarisa exchange rate yemuzimbabwe iri around 600 something asika inini kana ndichinge ndawana RTGS mari yangu yeRTGS kana ndichida kuchinja kuenda kuus dollars iye zvino ndinopinda mustreet street iyoyo inonditaura kutiko rate ye 1 to 1 is 900 kana kuti 1000 saka already watoona exchange rate kutiko inini mari yauri kuti $47 is no longer $47 nemhosva yekuti handichinji kuti iende kuus mubhengi rezimbabwe because bhengi rezimbabwe harina mari right asi kana ndichida kutenga zvino mutsindo ndinototenga ndichisenzesa us kana ndikasenzesa RTGS hapana chandinotenga ne 47,000 kana 37,000 yamurikutaura pamusoro pai so look wedha vakakwidza vedha vakaita sei chakatanga ichocho ndo chakakanganisa nyaya yose
saka imi zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kuti dambudziko irori revari pamuzvikandigere rigadziriswa
ngavagadzire ikonomi then zvinhu zvinoita sei zvinhu zvichafamba zvakanaka otherwise apa tiri kungoita zvatakanga tichiita 208 zviya zvokuchinja macurrency gona achiita sei sei ndo zvavari kuita hapana chatiri kuwana nemhosva yekuti ndoda kutaurira mvura yangu yecity council of bulawayo iye zvino iri kuita 27,000 saka pa37 ndasara ne 10,000 10,000 ndotenga chipaketi cheshuga right handisati kana ndatenga magetsi magetsi ari kudhura ende ari kuda kutengwa neus dollar saka pane nyaya ipapo inofanira kuti igadzirwe vasingagadziri ipapo hapana chinofamba yamunoti muzhandigere inenge yaamuzhandakamira nemhosva yekuti hatichatogari pasi totofanira kuti tingoramba tichisenza ndosaka iye zvino ukaenda kumasecurity companies akakwanda muno munyika unowana kuna mapensioners nemhosva yekuti havachakwanisi kuti vagare vachisenzesa mari yenhingi
imiwo sesangano renational social security retirees trust muri kuitawo here misangano neivo vemapensioni kana vanopa mudyandigera muchiedza kugadzirisa matambudziko akutarisana nevari pamudyandigera
zvenasa hatiiti mameeting nemakampani ese ese tinongoita nenasa because ndivo vane nyaya nesu sokuziva kwaunoita pakaintroduswa nasa mamacompanies akatoregera kuita mainternal pensions vakati aiwa mane estate saka issue iri kutarisiwa ndiye estate company estate pension iyi nasa ndiyo iri kutariswa so ndiyo nyaya iripo hurumende sekutaura kwandinosiita mazuva esese purobhlemu iripo kuhurumende ndiyo kuti vanoda kudhila nevanhu vanobvumirana navo saka kana pane imwe organization inenge iri yemapensioners iyoyo mukaitarisa mukati mayo unoona kuti ine vanhu vezanu chete isusu tinonzi nonono hatingatauri nashoko nemhosva yekuti ndiwechi ndiwe ccc saka ndiwe opposition zvaanotaura pano ndezveopposition ndiyo purobhlemu yatinayo munomuno
manga makateerera kune munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reassociation of social security retirees trust vagideon shoko muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo totanga nekutarisa zvabuda kuworld cup America yaburitswa makwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambwa kuQatar mushure mekurohwa 3-1 neNetherlands. Izvi zvave kureva kuti Netherlands ndicho chikwata chekutanga kupinda mumaquarter finals emakwikwi aya. Todzoka kumusha. Mutambi wechikwata cheFC Platinum Walter Musona ari kunyemwerera akananga kubhanga mushure mekutora mukombe we 2022 Castle Lager Soccer Star of the Year. Michael Kariati anotipanya iye.
Musona akatambidzwa mari inoita iyo zvikuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US $5,000 mushure mekutora mukombe unechiremerera chikuru munhabvu yemunyika weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Mari iyi imari yakawandisa zvikuru munyika uno pachitariswa mamiriro eupfumi hwenyika. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Musete vanoti Musona anokodzera nekutora mukombe weLeague kwaakaita nechikwata chake cheFC Platinum.
Nokutora kwakaita FC Platinum Championship kwauchwana tobva player ku FC Platinum. Saka Walter Musona semunhu anga ari outstanding ikoko ku FC Platinum ndo wakwanisa kudii kuti vaapuwe mukombe iwo.
William Mandondo weCapes United akatendwa nemari inoita iyo zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 3,000 mushure mekupedza ari pachinhano chechipiri. Vamuseti vanoti ndipo paanofarira kuve ari nekuti hapana chaakabuda nacho chinobatika neCapes United.
Pana William Mandondo inini ndino chikwata cheCapes United asi akuti akakwanisa kuita top goal scorer tinozvipembedza sevanhu vemakepe kepe. Asi kana usina kutora mikombe iri important in life haukwanisi kudi kupuhwa chimu chigaro chikuru pamutambo wemabhora uya.
Frank Makarati weDynamos ndiye akatora chinhano chechitatu ndokutambidzwa mari inoita iyo zviuru zviri nemazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US $2,500. Chiri kushamisa ndechekuti mutambi weHeritage Tino Benza ndiye akavhoterwa nechaunga kunzi ndiye mutambi akatamba zvinomisa mvura mwaka uno. Asi pakasarudzwa maSoccer Stars of the Year veruzhinji vainyunyuta kuti Benza aive asingakodzeri pamberi paBlessing Majarira uyo vanotamba vese kuchikwata chimwe chete cheHeritage. Izvi zvauya panguva iyo mutambi ane mukurumbira Lionel Messi nechikwata chake cheArgentina vari kupinda munhandare neAustralia na9 manheru ano vakatarisana nekupinda makota finary emakundano e2022 World Cup ari kutambirwa kuQatar. Kunyange hazvo vasina kutanga zvakanaka nekurohwa 2-1 neSaudi Arabia, Argentina yakasimudza mwando ndokurova Mexico nePoland mumitambo yakatevera. Asi zvikwata zvemuAfrica Cameroon, Ghana neTunisia zviri munzira kudzoka kumusha mushure mekuburitswa makwikwi aya. Izvo mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacob vanoti zviri kuvarwadza.
Ndakarwadziwa kuti Ghana neCameroon dzakabuda, saka zvakandirwadza sereka, saka uchingotarisirawo muruku kuti inokwanisawo kuenda pamberi.
France iyo ine mukombe uyu iri kutamba mangwana nePoland mutambo uyu iri kutarisirwa kukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tisati takuonekai tokupai musoro yenhau. Zimbabwe Electoral Commission pamwe neZesi nevanoti sarudzo dzemabyelections dzaitwa kuBinga neGweru dzafamba zvakanaka murunyararo. America inoburitswa makwikwi eWorld Cup neNetherlands. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Gaina Gumedi Saidi.
kwekuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba ukubonga uJonga Gandemiri osiphathele indaba ngolwimi lesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibikelo mhlaka 3 kaMpalakazi 2022. Igama lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, abesifazana abaphatheka kwezombusazwe bakhonona ngodlame abahlangana lalo oluphehlwa ngamalunga amabandla egoqela abesilisa kanye labesifazana njalo. Izakhamizi zeMaramani kuWard 8 eShashe eBidebridge zibhekane lodubo lwendlovu njalo zifuna iziphathamandla zithathe amanyathelo lezi ndlovu zingakabulali abantu. Iqembu leMelika selulubhekise ekhaya ngemva kokudliwa iNetherlands 3-1 namhla eQatar emdlalweni yeWorld Cup 2022. Sizakhangela impumela yeminye njalo imidlalo yenguqu yeWorld Cup edlalwe izolo, edlalwa namhla kanye lekhangelelwe ukudlalwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafazana abaphatheka kwezombusazwe bakhonona ngodlame abahlangana lalo oluphehlwa ngamalunga amabandla egoqela abesilisa kanye labesifazana. Njalo kulezinyanga ezedluleyo kube labesifazana abebandla le-CCC abanqunulwayo batshaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF ensuza laseMatobo. I-Studio 7 ixoxe lomhlonitshwa uJasmine Toffa omela ibulawayo kudale lephalamende engowebandla le-CCC owatshaywayo ekhankasela ibandla lakhe esensuza.
Kulezi insuku siku-16 days of activism against gender-based violence udlakela lodlame kweze-politics. Sikhangelele ukuthi omama phatheke or sibe lathi ku-politics. Kodwa into esaba omama i-violence, udlame udlakela ukutshaywa kwabomama, ukufoselwa kwentweni ze-politics. Ngingakhuluma ngami kathesi engike ngaba lokutshaywa ensiza kweze politics. Senza inkankase, ngitshaywe ngilabanye omama kathi silungiselela i-by-election kathi khona ku-Ward 4. Sibone sizenzela okuphakathi komthetho okusemthethweni. In fact silungiselela umhlaka 22 October.
Kulabantu abangomama baphatheka belitshaywa.
Ngibona kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo edanisayo. Sikhangelele ukuthi thina njengabomama yithi esizayenza into ehlukileyo, umehluko njengabantu umama yithi esakhayo. And njalo sifuna ukuthi iZimbabwe ibe iZimbabwe engcono. Kodwa thina njengabomama sembona njengoba ngike ngatsho ukuthi kwaye kunabomama ababili ebaye bekhona labo betshaya, kulabo baba abangu-2 labo bengitshaya. So ngibona kusibise la emuva. Thina kumele sibe yithi esenza into ehlukeneyo, singabi lathi esitshayayo. So sesibona ingani yikho okumele kwenzakale ku-politics, kanti hatshi yithi esimele sitshintshe umumo okhona eZimbabwe.
Lina njengabantu abaphatheke kwezombusazwe lithini, liyakhankasa yini ukubona ukuthi lokhu akuqhubekeli phambili kwele Zimbabwe?
Ye, siyakhankasa, siyazama ukuthi khona laba abakhulayo bengalandeli ngokuthi umntwana uyenza lokho akubonayo, ufunda a child lives what they learns what they live. So umntwana uyenza koloko akufundayo yithi esikhona kathesi kupolitics esimele sikhangele ukuthi sifundisa abantu bethu omama abatsha babuyayo labomama abafuna ukungena kupolitics yithi esimele sikhangele ukuthi bangenzi koloko okubi. Manje kathesi ngayisibona kwenzakala omama betshaywa njalo abanye bejoyina ukutshaya khonokho ngibona nani sesibuyele emuva kakhulu.
Manje kwenziweni emhlonitshwa lapha ukuthi udlame olukhona oluqondiswe kubantu abesifazana?
Ngibona ngani kuqakathekile angazi ukuthi abangasinceda kathesi ngabama abana NGO abangasihlanganisa njengabomama ukuthi sibone ukuthi singamaZimbabweans, singabantu sizizalwane zeZimbabwe, njalo umlando ukuthi abahlali beZimbabwe ukuthi sibulungise lokhu. Singalandela okwamapolitics lokhu ukuthi umuntu uyatshaywa, kuyini esikulungisayo?
Umhlonitshwa uJasmine Thofa umela ibulawa yedale lephalamende njalo elilunga lebandla le-CCC, sixoxe laye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula, lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zeMaramani kuWard 8 eShashe eBeitbridge zibhekane lodubo lwendlovu njalo zifuna iziphathamandla zithathe amanyathelo lezindlovu zingakabulali abantu. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxelwa umsakazi we-Studio 7 zithi sezihlala zivula amehlo ngoba zisesaba ukuhlaselwa yilezi ndlovu esezihluphile emangeni eMalibeng. Unkosikazi Lerato Mle oyisakhamuzi eMalibeng uthi abasaba ukuthi ubuthongo ngenxa yendlovu lezi.
Basilele STTV ziphenduke nje eduze khonapho izihlahla ziwile. Cela sibilele sizamele ngendlela zonke ukuthi kumbe lesikhulumene labe parks angazi ukuthi kuhanjiswa ngandlela bani. Ngiyacela sibili ngoba osokulapha kusemnandi.
Kathi yathi ngikhuluma bengizilalele saba umkhosi duze khonapho ezinsimini. Thina siyabe sizitshela ukuthi zisegangeni kanti zona sezingene phakathi lalapho kuhamba khona abantwana bevele ezikolo. Liyabona ukuthi sokuyingozi enkulu.
La mazwi asekelwe ngesine njalo isakhamuzi unkosazana Emelia Ndlovu othi bahlalele evalweni.
Okwanamhla khonapha silalele ingozi imizwi yonke le kuyisihlahla njengesihlahla kuchiphanga anamhla zikele mina.
UZulu uthi sesesabela impilo yakhe leyabantu bakhe abalakho ukuhlaselwa yilezi ndlovu besendleleni esikolo. Nangunkosikazi Ndibongcube.
Zingakelema zibulala abantu sale njani thina le nyamazane ezimbi kangaka? So bathi thina senze njani? Lokhu kunzima. Kathesi abantwana bavele ezikolo bayehlangana lazo abazali bazavukela sicine zivulele. So liyabona ukuthi kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu.
Usobhukuma upulo yeMalibeng unkosazana Getumlenare uthi indlovu lezi zigcwalise izakhamizi amagapa avuzayo njalo zizadala ukuthi uZulu abulawe yindlala.
Le citrus farm esilayo eShashe nawo wonke ama-farms akhona eshala amasimo nalawa amancane asemizini yabantu indlovu ziyangena nxa abantu sebelimile sebezavuthisa lapha ziyangena zitho okutho ukuthi abantu sebelimele indlovu abasazilimele indlovu. So nxa indlovu sezidlile sokutho ukuthi ekhaya khonapho zomngenisa abantu sebezasala vulile ukuthi ukudla sebeyakuthatha ngathi ngoba indlovu leyo sezibadlekile. And okungenza ukuthi lokhu kuphele kulama-game parks akhona ama-national
isikhulumeli sohlangothi olubona ngokunakekelwa kwenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks umnumzana Dinashe Farao kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngenyanga kaNkwekwezi umnumzana Farao ubike ukuthi abantu abangamathumi amathathu lanhlanu bese bebulezwa inyamazana zasendle lonyaka ezigoqela indlovu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseshashe Beitbridge ngu-Albert Ncube.
Gukama.
okwamanje kahle sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kwisiphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-Freedom Alliance, uNkosazana Beauty Ndlovu, nokuthi baphathisa njani abesifazana lamantombazana ngengatsha zenhlanganiso ethi Usile Mbokodo Development Trust lethi inkonjane zesizwe.
Ukuthi kusuke yonke imigoqo evimba omama ukuthi babe ngabantu abaphathekileyo kwezelizweni, ezepolitiki, ezomkhonomi, ezokuhlalisana, lakukho konke jikelele balingane labo baba. Sile ngwalo zethu njenge-Freedom Alliance ezisincedisayo kulokho. Sile constitution yethu, sibuye sibe le-Matabeleland Freedom Charter. Ezilamakhono akhuluma phezu kodaba lokuthi omama lamantombazana kufumele baphakanyiswe kususwe lonke ungcindezelo olukhona. Lezi ngwalo zethu zibuya zeyama ku-constitution yethu yeZimbabwe, ikakhulu u-article 17 othi omama labo baba kumele bamelwe ngokulinganayo kuyo yonke indawo enza izinqumo ekuphileni elizweni. Ibuye njalo i-Freedom Alliance iqhomeke phezu kwamanye ama protocols and conventions njengale i-SADC protocol on gender and development, lale i-Africa Agenda 2063 yona ehlose ukuthuthukisa indima yabomama kwezombusazo. Inhlanganiso yethu iyananzelela iyahambisana kakhulu lamaningi ama international and regional conventions and protocols njalo angagoqela le i-convention on the elimination of all forms of discrimination against women, le Beijing declaration and platform for action, kanye lamanye nje aqhuquzela ukuphakama kwabomama. Yonke le imibhalo asonto ezibekwe phansi nje eziyingxoxo ekukhulunywe ngazo kuphelele lapha. Hayi, i-Freedom Alliance ijonge ukuthi ifeze yonke leyo mbhalo. So ngokunjalo kulenhlelo eziningi ezenziwayo ezihlose ukuphakamisa omama lamantombazana. Izinkonjane ugatsha lwabomama zilazo inhlelo zazo, kanti ke lami e-ofisini lami lika-Deputy National Chairperson ngilazo inhlelo zami ezihlose ukuphakamisa omama namantombazana. Kube sokusika le-ofisi likamama ongumkamongameli wethu lalo lile nhlelo zalo.
Nje sicubungule ezinye zalezi nhlelo.
Abanye bayenza okokuthunga, abanye bafuya inkukhu, abanye befuya imvundla, abanye bafuya imbuzi, abanye ingulube. Bese kusiba labanye abakhetha ukufunda ukupheka lokubheka okwezingadi lokulima izilimo ezichiyechiyeneyo. Ezinye inhlelo zethu zikhangela okwemvelo, i-environment. Ezinye inhlelo esilazo zibheke kakhulu abancane qha kanye labantu abadala, lapho esikhangelele khona ukuthi umuntu omdala aphatheke kakuhle insuku zakhe zokugcina, abe comfortable. Kube sokusithi izintandane, ngoba siyazi indaba lezi ezinjenge-child labor zibhahile okwabantwana abendiswa bebancane kumbe abahlukunyezwayo. Ngokunjalo ama-programs wethu azama ukuthi abantu labo bakhangelwe.
Liyenelisa na ukuhlawulela lezi nhlelo kumbe liyadinga abangaliphathisa?
Siyafisa kakhulu ukuthi sithole ukuphathiswa ukuze inhlelo zethu ziphakame. Kuningi omama abafuna ukuthi bakwenze. Abanye bafuna ukwenza inkukhu, kwezinye indawo sebetholile indawo zokuya fuyela inkukhu zabo, kodwa sokusilela zona inkukhu zakhona kanye lokudla kwazo. Abanye ngabathola ama-order okuthunga ama-uniform ezikolo, kodwa bese kushota imitshina namalembu akhona. Iningi lalabo abafuna ukwenza inhlobonhlobo yezokulima bakhala ngokuthi abalawo umhlaba wokuthi bayenze lawo ma-project abo kube so usithi labo abafuna ukungena kweze mining labo bakhala ngokuthi ngaba thola usizo kuloko.
Lowo ngonkosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-Freedom Alliance esixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga uMamhlanga ngohlelo olujonge ukuthuthukisa abesifazane. Njengenhlala yenza ngomgqibelo sokulandela uhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Sizweni ukuba uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Lingali tshona njani izulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lembongi uObert Dube. Yena oke wamenywa kwele Ghana.
The world is in turmoil. We are racially divided. Racism divides people into us and them. Racism is social, not natural. It is a personal choice. Racism is tragically effective. Racism is fatal. Racism is demonic. Racism is ugly. Racism is devilish. Racism is inhuman. Racism is barbaric. Racism is against the will of God. Racism is in our hearts and heads. Racists are doomed. Racists are a satire. Races are a shame. Races are vicious. There is no valid and valid reasons or excuses for racism. It's just wrong, wrong. Retaliation of racially abused people may lead to bloodshed. Retaliation of racially abused people may lead to massacre. Racism leads to cyberbullying. Racism is sparked to online hate. It's a threat to global love.
Kwahamba njani ukuthi uze uye eGhana, wakhethwa njani, njalo ngobani abanye abavela kwamanye amazwe imbongi nabanye abanjalo ababekhona?
Umcimbi lowo wawubizelwe abantu abatsha abasuke emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Afrika okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism. Kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku, i-technology. Kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindawo ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Lokubambana kwe-Afrika okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism. Njengoba mina lezi nkonzo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Afrika kawabambane, abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi yami, babona ngingumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema naye azohaya inkonzo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Wasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo?
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo. Ngangiphiwe ithuba lokuthi ngizahaya kabili, kodwa ngagcina sengingene kane. Okwakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ekuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha e-Afrika. Emini abantu babesenza ama-workshop, nami ngaphiwa isikhathi sokufacilitator njalo futhi i-workshop okwakukhulunywa nge-culture ne-heritage. Nami ngomunye owayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani nokuthi kuqakatheke okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko.
Ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo, kumbe wonalo umnyaka ungakapheli?
Iqiniso lihle msakazi, imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi. Iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo, kodwa ngihlulwe yisamba ngoba bekuyimcimbi okuzikhangisa okuthiwa i-business expo, kodwa eyifestival. Minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo, mnengi kakhulu. Kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi, isiNdebele sithi inja kayikhonkothi iphethe ithambo, funa ezinye ziyiphuce. Kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba.
There were no countries in Africa before colonization. There were states led by respected traditional leaders. Each state had its own language, is equally respected. We were Christians, but worshipping God in our own African way. We were not educated, but we lived a natural quality life of our choice. Polygamy was our characteristics and identity, as we typically wanted to multiply. We had glorified and dignified traditional weddings that were merely divorced. Our skin color was in black, but chocolate brown. We didn't use money, but lived in health and fairly on barter trade. We didn't have hospitals, but we had our own traditional doctors. There was love, peace and harmony amongst us.
Loge bekungu Obed Dube imbongi ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lihloneni lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Asidibane njalo ngeviki ezayo esikhathi sinye.
Infertile lands infected with butterflies and mosquitoes. Our skin color was tainted black and linked to evil. We were called barbaric blacks, baboons, monkeys and caifers in our homeland. We were embarrassed, humiliated, tortured, harassed, beaten, and killed to be depopulated. We were intimidated and forced to spy and expose one another. We were Africans in Africa without rights in their homeland. We were Africans restricted on where to.
Sibonga uChris Gandhi ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele khatha. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eKatar.
Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu lapho amazwe omhlaba ancintisana khona kulwela ukhezo lweWorld Cup 2022 edlalwe izolo, edlalwe namhla kanye lekhangelelwe ukudlalwa kusasa kwele Qatar. Kumdlalo eround of 16 edlalwe namhla, eleMelika selilubhekise ekhaya ngemva kokunqotshwa yiNetherlands 3-1. Kuthi Argentina inqikilana leAustralia namhla kusihlwa. Ngesonto iFrance ikhangelele ukunqikilana lePoland, England yona ihlangana leSenegal. Kweminye imidlalo edlalwe ngolesihlanu kusibaya sika Group G, noma iCameroon inqobe iBrazil nge-1-0, kodwa indlela iphele lapho kwelinye njalo ilizwe lezwekazi le-Afrika, okutsho ukuthi iBrazil isiqhubekela phambili kuhlandla elilandelayo ngoba ibiyiyo ephume iphezulu kuleso sibaya. Kuthi iSerbia ithelwe ngamanzi ngemva kokudliwa yiSwitzerland nge-3-2. Kuthi kusibaya sika Group H, iSouth Korea inqobe iPortugal nge-2-0, kodwa omabili la mazwe aqhubekela phambili engena kuhlandla lama knockout. Kuthi iUruguay enqobe iGhana nge-2-0, kayisaya kuqhubekela phambili ndawonye leGhana. Sigqibe ngohlelo-ke abaculi bethu namhlanje. Silomhlabeleli werumba uNjesto ehamba leqembu lakhe lenkunzi zendawo bephethe ama-single abo amabili amatsha. UNtungamile Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
Unjesto
insizwa esacathulayo mpela kwezomculo nanku lezi zingoma zakhe zakuqala. Igama lakhe lokuzalwa nguPrishad Dube.
Sarbonani, sarbonani balandela bahle, sarbonani balandeli Studio 7, hayi ndabuka enyamendlovu ngokuhlala nje inhlelo izilo South Africa. Kulapho ngenza khona umculo, kuyikuqala ukuwenza lo mculo, i-two single track ngiqale ngayo, endilethemba ukuthi umnyaka ozayo ngizobhathela abalandeli i-full album ngezimiso zami ezinyisibele.
Izihloko zalezi ngoma kulethi New Generation kanye lethi ukuhlupheka. Abangathanda ukuthenga ingoma zakho Dube bazithola njani?
Manje iSouth Africa ngisebenzisa inumber ethi 0027 743548084, 0027 743548084.
Abalandeli ubachiela wapha amazwi?
Abalandeli bachiela amazwi athi wona mabaxhase ngokupheleleyo. Sazi emculweni kunzima, angeke sibe yilutho ngaphandle kwabalandeli. Lalapho uma sabe sisenza le miculo bebuyekeze besisapote bengapheli uthando. Yokonke esikwenzayo umuntu okuza phakame phakanyiswa ngabalandeli. Yumlayelo, umlayezo engushiya kubalandeli ukubana mabaxhase. Lalaba abasasebezifiso zokusebenzisana lathi singakhontakthana lathi sincedisane sibona ukuthi sincedisana kanjani.
Uphuma ke enkundleni uNjesto leqembu lakhe le inkunzi zendawo ngale.
Sibonga lapho uNtungamile Nkomo leqembu leli uNjesto ehamba leqembu lakhe lenkunzi zendawo. Singakehlukanike zihlobo sesikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Abesifazana abaphatheka kwezombusazwe bakhonona ngodlame abahlangana lalo oluphehlwa ngamalungu amabandla egoqela abesilisa kanye labesifazana njalo. Izakhamizi zeMaramani kuWard 8 emangweni weShashe esabelweni seBeitbridge zibhekane lodubo lwendlovu njalo zifuna iziphathamandla zithathe amanyathelo lezindlovu zingakabulali abantu. kwezemidlalo besikhangela impumelelo yemidlalo yenguqu World Cup edlalwe izolo lokuthi iwapha amaqembu adlale namhla lakhangelelwe ukudlala kusasa kodwa sivalelisa elemelika elinqotshwe nge-3-1 ngeNetherlands. Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlaba kwethu. Silibonga lonke ngokuba lathi emoyeni olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi kasihlanganeni njalo kusasa kusihlwa lapho eliyabe lilomthembo ozithembayo uGibbs Dube. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.